Muchi ziso chavo mugwaro rehurumende reExtraordinary Gazette nhasi vamunangagwa vati kana pachinge pashaya anokunda musarudzo dzemutungamiri wenyika, sarudzo dzedzokororo kana kuti runoff dzinozoitwa musi wa8 Gunyana. Vamunangagwa vazivisa kuti vanoda kukwikwidza musarudzo idzi vanofanira kunyoresa kunomination court musi wa14 Chikumi mumatare amagistrate nemahofisi ekanzuro ari munzvimbo dzavo, zvichienda nekuti sarudzo dzinenge dzichida kukwikwidza kwidza munhu ndedzipi. Dare richatambira magwaro eavo vanoda kukwikwidza sarudzo dzemutungamiri wenyika richagara munomination court A pahigh court iri pamapondera building muHarare kutanga nenguva dza10 mangwanani. Komishen inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission yabva yazivisa kuti vanoda kukwikwidza musarudzo vanogona kutanga kunotora magwaro ekunyoresa mangwana chaiwo. Nyanzvi munyaya dzemutemo zvakare vari murayiridzi paUniversity of Zimbabwe muzvinafundo Lab Momaduku vaudza Studio 7 kuti chasara chikuru ndechekuti vanoda kupinda musarudzo idzi vachinyoresa kuzek
shomanani zvayo zvinofanira zvangosara vangosara kuti vese vanoda kuti makandidati vagadzire mapepa zavo kuti musi wa14 June vononominatwa semakandidati, then musi wa30 pakuitwa election. Pakati apa yangova chete makandidati vari kufamba vachikambena nekutiwo maperiod nei haelection period, saka mapepa nhau nevese vanoita zvemamidhia vanofanira kunge vava kuti vanhu vari kuita makandidati vakwanise kupuwa mukana wekubudiswa pachena kuti ndeuyu neuyu neuyu.
Vamadhuku vanotsanangura kuti pane zvimwe zvinodiwa izvo vati zvichaziviswa nezek kudare renomination court.
Zvinoenderana nechekutanga, kana uchida kuita MP unofanira kunge une makore 21 uyezve uri munhu akarejestwa kuvhota. Kana uchida kuita senator unofanira kunge une makore 40 uyezve uri munhu akarejestwa kuvhota kunze kwemadzishe nevamwe. Kana uchida kuita president unofanira kunge une makore 40 uri munhu akarejestwa kuvhota. Ndo chete zvinodiwa izvozvo. And then kune vanhu vanoti kana vachida unofanira kunge une ma7 ari kusupporta.
Vanokokera nhengo dzebato rinopikisa reMDCT muparamende vaInnocent Konese vati kunyange hazvo vasiri kufara nemutemo wesarudzo, mutungamiri wenyika aita zvakatarwa mubumbiro remutemo wenyika.
Asi paprosesi yemutemo mubumbiro redu makanyorwa kunzi kwedu kwanga kuitwa maelections, saka diti rataurwa remusi wa30 July riri munguva yacho yakatarwa pamutemo.
Sachigaro werimwe remasangano anoongorora sarudzo reElections Resource Center vaTrust Manda vati kutarwa kwezuva resarudzo kuri pamutemo uye zvakakosha kuti vemapato ezvematongerwo enyika vachigadzirira sarudzo idzi nekuti zuva iri harichashanduka.